Mumachoko avo pavaitsvaga rutsigiro muHarare mwedzi wapera, vamunanga kwakaudza vatsigiri vavo kuti dambudziko remagetsi rainge rapera zvachose.
Magetsi there was no shedding aitik. Ndogara ndichitaura kuti tainzwa makombaini achiuya zvichinzwa nevachiwenga vachitaura kana nemadzizava handizi kwanzi mudhara kara magetsi ainda vanhu vari kuti nyama dziri kuora mumafichi. Svondo rapfuura iri takanovhura magetsi eunit 7 unit 8 anotipa 635 megawatts. Saka iko zvino magetsi avako. There's no more load shed. Saka vaichiwenga kana munhu akauya nyama yavo rainhema dzake.
Asi kutanga svondo rapera, kambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA yakatanga kudzima magetsi mumaguta makuru akaita seHarare, Masvingo, Gweru neBulawayo kwemazuva akawanda dzimwe nguva. Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries Vakurai Mashedza vaudza Studio 7 kuti kuenda kwamagetsi kuri kukanganisa kugadzirwa kwezvunhu izvo zvinozopa kuti vamwe vazoguma vawedzera mitengo.
Magetsi anobatsira zvinhu zvakawanda zvikuru, especially isu vemumasector, kuti michina yedu inge ichifamba tinge tichikwanisa kugadzira zvatinotengesa zvatinoendisa kuvanhu. Tinoda magetsi. Saka kana magetsi asiko idambudziro ratenge tasangana naro.
Mutungamiri wesangano reConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutasho vati vanotarisira kuti dambudziko remagetsi rigadziriswe nechimbi chimbi kuitira kuti mabhizimusi asagwadame.
Tinovimba isusu kuti nhau yemagetsi haisi dambudziko richadzoka zvakare. Tiri mushishi izvozvi kuti tinge tichiita kuti mabhizimusi edu avandudzi kubudikidza nekuti zvinhu zvirambe zvichitengeka uye zvichigadzirwa neuwandu hwakafanira unoita kuti zvisashomeke zvozopedzisira zvakwira mutengo.
Mukuru werimwe sangano remabhizimusi reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vati dambudziko iri rinofanira kugadziriswa zvinhu zvisati zvanyanya kuipa. Sashgaro CEO Africa Roundtable rinove rimwe resangano remabhizimusi zvakare vaOswald Bima vaudzawo Studio 7 kuti mamwe mabhizimusi ave nemazuva matatu asina magetsi zvavati zvaikonzera kuti vasagadzikane muhana. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huwedzere nezvikamu zvitanhatu kubva muzana gore rino kana kuti 6%. Vakati izvi zvinokwanisika nekuwedzerwa kwegoho kubva kuvarimi uye kuwanikwa kwemagetsi. Asi nyanzvi dziri kuyambira kudambudziko remagetsi radzoka zvakare richapa kuti zvinetse kuti upfumi hukure zviri kutarisirwa nehurumende. Vanhuwo zvavo vari kuona sei dambudziko remagetsi iri. Mumwe mugari wekumarimba kuHarare vatonderai mugabe vanoti vanoona sekuti vakabatwa kumeso nehurumende payaitichagadzisa dambudziko remagetsi munguva yesarudzo.
Takuona kuti mushure mesarudzo dzematongerwo enyika tadzokera paye pekare kuti tatoshaya magetsi. Izvezvi taifunga kuti zvanaka nekwanguri kutonyemudzwa. Takatarisana nguva yemaelections izvizvi magetsi tirangozva kuti akaenda makuseni ari kudzoka mauru.
Mumwe mugari wekugweru vachausi mazorodze vanoti vakambofara chose kwemwedzi miviri musarudzo dzisati dzaitwa apo magetsi aiswera ariko zuva rese.
Ichokwadi icho chokuti sevagari munzvimbo dzakakomberedza Gweru kunotakuona load shedding yakuwanda. Asi tipanguva yesarudzo taiona magetsi aripo zvichifamba zvakanaka.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA muzvare nyaradzo Mutande vati kudzimwa kwemagetsi kwadzoswa uku kwadzosa dambudziko remvura.
Sina zvakadaro kuti vanhu vezese vari kudzima kuti magetsi kunogadzirwa mvura. Naizvozvo tava ne 2 days mumasvingo kusina mvura. Chimbofungai vanhu vanogara kunzvimbo dzinenge dzakabatana sereki kushayikwa mvura vanhu vachirodha famba pamwe chete vari kana 7-8 kuti vanozvifambisa sei vatoomesera sevagari.
Ive gurukota rezvemhando dzemoto vasoda zhemu vakaudza Studio 7 vasati vaenda kubazi rezvemigodhi kuti hurumende iri mushishi kugadzisa dambudziko iri.
Hachisi chirongwa chechedi load shedding chadzoka. You might be aware kuti paka commission wa the Hwange expansion project we have two units, unit 7 and unit 8. Aka yakaranwa ndofunga for a month or so until musi wa 30 August. Ndokubva yambodziswa temporarily kuti vaite attend to my observation akaitwa payakanga ichirana for a month. Saka ndozvavari kuatenda izvozvo.
Vave gurukota idzva rezvemhando dzemoto vari kutarisirwa kutakura mutoro wekugadzirisa dambudziko iri ndeva Edgar Moyo. Zimbabwe iyo ine magwenya anoshandisa mvura kukariba nemarasha kuhwange inoti inokwanisa kugaya magetsi anosvika mamegawatts zviuru zviviri kana kuti 2000 megawatts. Asi kusanaya zvakanaka kwemvura uye kusashanda kwemagwenya ekuwange kunonzi kuri kupa kuti dambudziko remagetsi rirambe riri kangaidzwa kumukwenyi wemhezi yavavira mudumbu. Ndakamira Studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mtimba.